Iko hamanisha mwari zedu pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pano pa chirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei. Chamuno pakuri waneni Marvelous Mtlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi tichange tine urukuro nemu imbi Gwenya Mbira Mukanya Hurricane Hugo kana kuti Gandanga ipo pano pane zvizhinji zvanga zviri kutaurika pa social media saka tavabata tikati aiwa Mukanya uyaiti mbonzwa kuti zviri kufamba sei saka tichange tine avo ipo pano saka kana muchikwanisa muchida kuvhunza muvhunzo uyai pano tigokwanisa kuwanikwa tichitaura tichikurukura nemu imbi ane mukurumbira Thomas Hugo Hurricane Hugo mapfumo tiri kunzwa kuti tine Mukanya panare makadiko Mukanya
aiwa ndiripo hangu makadiwo
aiwa isu tiri wadi vatereri venyu vato yapano vakakumirira ivanga vari kuda kunzwa kuti ko Mukanya vakadiko kwavari ikokoko Mukanya tiri kuona pari zvino manga muine mashoza manga muina wemomo muZimbabwe akafamba sei
aiwa mashoza ainakidza zvikuru Amuna kuona imwe yatakaita kumusha yakabuda pa TV.
Taiona zvedu pa social media hapo hapo. Ini ndaive kumusha ndaida kuuya kune yamakaita New Year's Eve, but hanauzokwanisa kuuya zvapo.
Aiwa zvakanaka.
But takaona mamwe muchibuda ipa pa social media. Then vamwe vari panapa vari kutaura kuti panga pane nyaya dzanga dziri kubuda pa Mukanya dzekuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudiko ikoko.
Ndakagoburitswa mumba pane wandakasainirana naye ini nyaya yemba inina. Amuone kuti zvinonetsa izvozvo zvine mapromoters kana manager wangu ndiwo akatsainirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo
saka pari zvino apa muri kupi manje
ndiri kumba kwandiri kugara kuno kuMount Pleasant
nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara
kuGlenlawn kuGlenlawn ndokwatavatiri
mama endeswa ikoko
taiwo taigara ikoko nekuti ndokwatava taiswa napromota aipromota mashows iwaya saka takuti isusu tava tine show yekuchitungisa panzvimbo inonzi Tanza uri musefriday saka tabva kumba kuya kuya takuenda kushow inini andakanganwa zvimwe zvinhu zvandakanganwa kumba ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa saka tasvika tadzokako tasvika kumba tosvika pagedhi toridza bhero zvikanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa napromota haana kubhadhara imba amai vemba ivaida $1,600 sitanga tisimo munyaya iyo tikati aiwa kamumba mune mbatya dzedu tinoda kuti titore mbatya dzedu zvikanzi hanikwanise kuvhura kana Max asina kundipa Max ndiye muridzi ndiye anga ari promota ndiye promota wacho anonzi Maximum Mugaba saka akanga asina kubhadhara amai ava saka taona kuti pane makakata vatokafonera Max uya tikati ko chii chiri kuitika zikanzaiini mari ndanichivabhadhara mangwana chichi tikateurai tikachivataurira kuti vativhurire gedhi tione kutora zvinhu zvedu tiendawo kumwe kwatinofanirwa kuti tinogara tiri free akatiti inini dai maedza Mukanya kutaura namai ava pamwe vanokuandastendai vanokunzwisisai ndobva ndavataura navo amai vai ndikati mbatya mune mbatya dzedu isisu nyaya yenyu yatiizive kana pwamangasainirana pachisi hatizivi takangotaurwa kunzi pano ndopamunogara ndopanda kutsvagirai napromota Saka amai ndakataura nawo vakati haina handizure kana Max asina kundipa mari yangu. Tikati manje tikapedza tikagara tipana apa tichingoitisana naro namai vazvifambi ngatiendei kushow. Tabva taenda kushow kutanza kwatairidza kuchitungisa uko. Ishoyo yakanakidza zvikuru kwakauya vanhu vakawandisisa. Saka takatopedza kuseni kuma 5 o'clock. Munoona ndaichinzi show dzaita flop taipedza kuma 5 here tichitsvagei kuma 5 imo musina vanhu.
Pane nyaya mukanya apa ndobva zvadii manje.
Tapedza kudaro takwa kuseni ndikati regai tichifonera mai vai vai. Ndikavafonera mai vai ndikati nzwaika mama isisu hatinei nezvekuita nezvamakasainirana naMax. Max ndiye akatiunza pamba penyu achiti ndo patinogara. Saka izvi vamuri kutaura zvekubhadharwa kwenyu kwemari isi hatinei hatina chekuitana nezvazvo. Saka isi tirikungoda mbatya dzedu chete tibudise mbatya dzedu mumba menyu tiyoenda kumwe kwatinokwanisa kunogara. Amai vai vakati haina handikwanisi kuti ndingozvurirai gedhi ndotora mapurisa borodhero police station. Ndokupai mapurisa onokuvhurirai motora mbatya dzenyu. Tikati aiwa imini zvamati makuenda kuborodhero kumapurisa uko isi toenda tese nemi muchinotaura nyaya yenyu isi tichitaurawo nyaya yedu. Taa isi amai vaya vakabvuma ndobva taenda isi kuborodhero police station takasikopaka vanga vasati vauya. Saka vakazouya paapaipai vauya paapaipai ndobva vakuenda kumunhingi mucharge office ndobva tatumawo vanhu vedu kuti vavateere. Ndobva vanhu vedu naivo vapinda mucharge office amai vaya ndokuexplaina nyaya yavo. Vanhu veduwo ndobva vaexplainawo nyaya yavo zvikanza nemapurisa ava vanhu ava havana mhosva ava mai. Muri kutokanganisa kuti mubate mbatya dzavo nekuti munhu wamakasainirana naye ndiMax Mugaba ndiye promota ndiye akavaisa pamba penyu ipapo. Saka kuti imi murambire kuvavhurira kuti vatone mbatya dzavo itori mhosva.
Saka pamukanya taurai
amai vaya vakazokonvinzwa nemapurisa. Ndobva vati ndakutaurira gadhi moenda munotora mbatya dzenyu. Mukomana mumwe aisenza naMax akazodaidzwawo kumapurisa ikoko akanyoreswa pasi chinzi munofanirwa kubhadhara amai ava mari yavo $1,600. Mukomana ainonzi Deni akauya akanyorerana nemapurisa pasi akataurira mapurisa akati ndakunotsvaga mari yamai ava ndovabhadhara. Kozi Max wacho anga asisabatwiki. Mubona taveedza kumufonera Max achadaira foni tozonzwa nzi kanzi Max atoenda kwamutare. Kozi aenda kwamutare nyaya iyi isina kupedza zvinofamba sei Max achabatika. Isiso tabvisa taenda kumba kuya tanovhurirwa tatora mbatya dzedu. Ndobva ndafonera Honorable Chasi. Chasi ndi deputy minister kune mugovernment iripo iyi. Ndinomuita munin'ina.
Ndobva vati chii.
Saka ane imba yake yakaturn into a lodge. Saka ndobva ati mukoma zvina kuipa munouya ndonokuratidzai kwamunogara kumba kwangu kwandakabva. Iye zvino yaaloji iye akazotipa pekugara ndokwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi.
Saka ipapa pamukanya zvamadzidza ndezvipi pane ukama pemaartist nemapromota?
Mapromota mamoidaya chinoneta ndechekuti vanoita zvinhu ivo vasina mari. no nyaya hombe vanonyepera kuita fanika vane mari ivo vasina mari. Unoona? Toedza kutsvaga mukomana uya kuti tione kuti tingamubate sei, nokuti anga aine dzimari dzedu dzatatashanda kare kare dzimwe dzaingotora. Isusu hatina kumbotaurirwa kunzi kana show one chaiyo chaiyo kuti yaita marii. Ende arrangement yavanga vasainirana naAustin. Austin vakasainira zvekuti ivo vanotora 30%, sinotora 70% after my expenses. Saka mugoma Austin vanga vasiri kunogwa, vakasara vachiti vachatengerwa tiketi vachizoteera musi wetakuita show yeNew Year's Eve. Saka havana kuzokwanisa kutengerwa tiketi. Ndikamubvunza Max ndikati, ko mugoma Austin vachauya here? Zvikanzi amatiketi ari kudhura. Ndikutotsvaga kuti ndive vakwire musi wa7. Pamwe ndopatingatoona tiketi rakachipa. Tikati vanofanirwa kakuva pano sinzi zvavariwo manager. Isusu hapana chatiri kuziva, tiri kungoshanda. Zvatiri kushanda hapana ari kutitaurira kuti kwawanikwa marii, chii chabhadharwa, maexpenses, zvii zviri kuitika nemaexpenses ari kutaurayo. Hatisi kumbotaurirwa anything kana mafour shows dzese dzatakaridza, hapana kana chinhu chatakataurirwa nezvemari kana nekuti mari yafamba sei. Mukomana aingotora mari uyu achiisa kuakaunti kwake.
Ya, imbobatai makadaro, yeah. Noti tuda kumboedza kuti timutsvage iye promota tinzwewo divi rake. Asi pane vamwe vada kutaura nemi vatsigiri venyu vari panhare. Batai makadaro. Halo,
mapera sei?
Ehe, tiri wadi, tiri kutaura nani?
Kutaura namukoma Stuati Muza, ndiri pauno kuBotswana.
Taurai tinzwe, mongoti gaga pane vazhinji vakamirira mutaure naMukanya vari pa.
Hey, Mukanya makadi.
Awa ndiri pangu makadiyo.
Aiwa, tinotenda nyaya yenyu tiri kuinzwa. Kungoti dambudziko ratinaro izvezvi muno muZimbabwe, corruption yawanda, even mapromoters acho vazhinji havatauri chokwadi. Sapo tinokuisai Mukanya, hatina kupikisana nezvamuri kutaura Mukanya, ichokwadi. Vazhinji vacho special music industry ndo vari kunyanya kuuraya talendi yevaimbi. Mungona mwishango udira anongo like kungeta famous maybe first two years kudai wona dhaula. What's happening? Wanzi anu wa broke maybe wajinji wacho wa promoters ya kukona kuiduwa Isusu seba tigili yengu
aywa ndizo zu
ya
aiwa mkuma tinotevera tinotenda chaizvo. Regai titore vamwe macallers. Thank you so much caller. Hello caller, mumwe wacho. Hello. Ehe, taurai henyu, munoitwani uyezve muri kupi? Mubva mataura naMukanya vari pana.
Ndinotaura ngariraverenga Marija, ndiri kufona ndiri kushaishai kuMozambique.
Ehe, taurai zvenyu naMukanya. Mukanya, pana rangarirai ari pana pataura akurangarirai.
Okay.
Makadiwa Mukanya.
Awa ndiri pangu makadiwa.
Ndiri Mukanya neniwo futi.
Awa ndotenda dzanzi makudo mamwe chete.
Ya, ndinofara waMukanya. Tinongoti zvanga zvichinetsa zvatanga tichinzwa pasocial media, but anyway vanhu vanga vachitaura vamwe vachona tinovaziva vanenge vachingoro vanhu vanondorasa vanhu vanotsoropodza vasingafari nezvemenge nekuchoropodza kwamee muchiita nezvematongerwo enyika va
ndizvozvo.
But sisi mabvenazo vata zviri right kukudarai kuti munyatse muexplainewo side renyu, side of the story, kuti nesu vativeri venyu tinzwe kuti zvinenge zvichifamba sei. Saka zvinhu zvinofadza chose. Because hatidi kunyanya kudependa pasocial media, because some of the zvavanenge vachitaura is the misleaders. Zvekutova wobvunza hanzi vaMukanya vadzingwa pamba, vari kushayiwa mari yekudini, ngati tikonde tibhadhare vaMukanya.
Aiwa Mukanya,
anyway vaMukanya tinoti rambai muchiita zvamurikuita, because you are inspiring vanhu vakawanda. Tinofarira vanhu vakaita semwi, muri vaimbi but muri vanhu vanenge muchitaura chokwadi futi parimaira nezvinenge zvichitibata muupenyu.
Hai watinote enda zikuru.
Ya, ndina uma shuka kwa wanda ndali ndita watu zada nguta urajete.
Hai watajete.
Aiwa tinotenda mukanya vadiki ava. Mukanya vakuru pane comment yanyorwa pana papa Facebook page duna Richard Soko arikuti mukanya uyai muimbe kuno ku Boston will support you. Saka ku America muri kudzokera rini mukanya?
Da ndirikuuya ini ndirikusvika ko ndofunga na ticket rangu ranga riri semso Monday party. Nezvazva murongo waitwa ndazinda kukwira muso wechina.
Ehe, makudzoka kuno ku America muso wechina.
Ee ndakudzoka kumba kuAmerica ndongoti kumba kazvakati.
Saka muri ikoko zvenyu zvii zvimwe zvamungati maonawo zvamungade kuona zvichigadzirika nyanya paukama hwemapromota iwaya nevaimbi. Tichiona kuti takarasikirwa nemuimbi mukuru Oliver Mtukudzi mavhiki apfuura.
Ichokwadi tese tese takashushikana nenyaya yaOliver. Nekuti Oliver ndaitoti akafauri muso wechitatu. Ini ndaitofunga ndikati Oliver ari kumba kwake kunotoni. Ndikati mangwana kuchina toenda tonoona Oliver. Tatoronga nevamwe vakomana panapa. Sikanzi mugamudhara tedhiraivha tiende tinoona tuku kuti akadii. Ndikati aiwa zvakanaka tinoenda mangwana. Saka zvakadaro izvozvo takaenda kuningi radio interview handina kuzoita ningi radio interview yanga iri yekuadvertiser show yanga ichiitika. Saka ndakudzoka kuradio interview kuya kuzati ndakaramba ndikati aiwa ndizvangu kuinterviewa nevanhu ava. Ndine mareasons angu andakarambira yaiziya uyu anonzani uyu aimbo DJ ndiye anenge zita rake.
Handichaziva kuti ndeu
Supermandua ndira.
Ehe.
Ndiye ane station yacho. Ndikati aiwa zvangu inini handidi zvangu kuita zvo nevanhu nevanhu vandisina kuisane navo. Ndakudzokera kumba ndikataurira mukuru waiti driver ndikati andidzokerei kumba.
Ehe.
Ndandisingazivi kuti radio station ndiyani. Takutodzokera kumba ndopa ndakafonerwa nemumwe wadai kushanda naye anonzi Kadibeti Chiromo kana kuti Simba Chiromo. Tikanzi mukanya muri kuziva here kuti mumwe wenyu ashaya? Mumwe wangu ashaya. Tikanzi Oliver ashaya.
Mukanya manje nguva dzedu dzadyanana, saka tichaedza kukubatai zvakare pamunenge masvika iko kuno kuAmerica, asi nematambudziko makuru aOliver watiri kutaura nezvake. Saka muve nezuva rakanaka. Tinokutendai chaizvo. Totenda vese vari pano palive feed. Tirikuona vazhinji vanyora Valerie Mashoko, hanzi Mukanya will always be a legend. Tirikuona Andrew Hungwe, hanzi Chamutengure. Tirikuona Tyra Gedi ari kuti iye kuna Richard Soko, mukandisiya kushoo iyoyo kusuper bowl hatiende. Tina Chipo Tonora, hanzi makadiiko Mukanya. Tina She Takawira anyora angaida kufonerwa. Tsungai Marian Mutasa, hanzi yes, that's what I saw Mukanya on the media, that you can't pay rent. Please, Brighton Masurans, corruption has gone to the highest level. I want to not tend a vase, but by life with you. Musakanga no kujanya pakanzi share kuitwa kuti vamwe vasina kukwanisa kupinda vaonewo vanzwewo zvanga zvekutaurwa naMukanya. Hurricane Hugo Thomas Mapfumo, ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Ndichiti musare zvakanaka uyezve muve neweekend yakanaka.